Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 12, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka nhasi vakananga kuBotswana uku vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaIan Khama. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika yoyambira bato reMDCT kuti rigadzirise makakatanwa eutungamiri nekukasika.
Chakakosha zvikurukuru ndechekuti utungamiri hweMDC hugadzirise nyaya hombe iri mumusha mavo. Tinokurudzira kuti vatungamiri vabatane vagare pasi vagadzirise kuti wara kuenda mberi ngeripi.
Utungamiri hwesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association hwotarisirwa kusangana nemusi wechitatu svondo rino kuti uzeye nenyaya dzekuti nhengo dzipinde musarudzo dzakamirira ZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusimuka nhasi vakananga kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaIan Khama. Botswana inoti yakakoka vaMnangagwa nevamwe vavo muhurumende kumisangano ichaitirwa muGaborone kwemazuva maviri. Misangano iyi ichapindwa navaMnangagwa uye iri kutarisirwa kutanga nhasi, ichinzi ine chinangwa chekutsvaga nzira dzekusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Mutauriri wavakama vaJeff Ramsey vakatenda kuti ichokwadi kuti Botswana yakakoka Zimbabwe kumisangano iyi, vachitiwo mamwe makurukota emuZimbabwe atove munyika iyi. Ngatinzwe nyaya ina Ivan Zininga weStudio 7.
Botswana inoti yakakoka vaMnangagwa nevamwe vavo muhurumende kumisangano ichaitirwa muGaborone kwemazuva maviri. Misangano ichapindwa navaMnangagwa ichatanga nemuvhuro uye iine chinangwa chekutsvaga nzira dzekusimbaradza ukama hweBotswana neZimbabwe munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Mutauriri wavakama vaJeff Ramsey vanoti ichokwadi kuti Botswana yakakoka Zimbabwe kumisangano iyi. Vatiwo mamwe makurukota emuZimbabwe atove muBotswana kutaura izvozvi.
Well, it is absolutely true that His Excellency the President of Zimbabwe will be coming here on Monday for a state visit, and in that context we're already having a meeting of the Joint Commission for Cooperation between Botswana and Zimbabwe.
VaRamsey vatiwo pane nyanzvi munyaya dzakasiyana-siyana dzatovewo muBotswana idzo dziri kupinda mumisangano iri kuitwa pamberi pemisangano mikuru ichaitwa nemuvhuro nechipiri. VaRamsey vati Zimbabwe neBotswana dzange dziine ukama husina kunyatsoti tsvikiti sezvo dzimwe nguva nyika mbiri idzi dzaipokana zviri pachena. Botswana inoti yaona zvakakosha kuti iumbe ukama hwayo neZimbabwe sezvo munyika iyi mava nemutungamiriri mutsva, kunyange hazvo bata riri kutonga richiri rimwe chetero raitonga pasi pavaRobert Mugabe.
Well, we've always had the dialogue and cooperation with Zimbabwe on a wide range of issues. We've also had our disagreements from time to time, but certainly with the new president, and we have an incoming president as well, perhaps it's a good time to do a reset in our relationship.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vanoti misangano iri kuitwa pakati peZimbabwe neBotswana yakanaka chose sezvo panga pasina ukama hwakanaka pakati pavaMugabe navaKhama.
Sokuzova kwenyu, Botswana inyika yanga ichidzidzana navatsvagirai neMDC zvakanyanya. 2008 pakatsvinzidza zvinhu, vatsvagirai vakambopotera vakagara kuBotswana. Mutungamiri wemusadhiki anga achitaura zviri pachena kuti haaichafarira zvakazvitika muZimbabwe nguva yavaMugabe ndivo vaSeretse Khama. Saka naizvozvo Botswana ine kosha kwayo kunosiyana nedzimwe nyika kana dzemunharaunda.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dziri kutarisira zvichabuda kumisangano iyi, sezvo Zimbabwe iri mubishi rekuedza kusimudzira upfumi hwayo kuitira kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvainazvo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank, International Monetary Fund, African Development Bank nemamwe. Ndakamiririra Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zeninga.
Mumwe mutewedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaNelson Chamisa vanoti svondo rino bato ravo richagadzirisa nyaya iri kunetsa yekuti ndiani anenge achifanobata matomu. Mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa. Vatsvangirai vane vatevedzeri vatatu vanoti vaChamisa, vaElias Mudzuri uye muzvare Tokozani Kupe. Vatatu ava vave makara asonani panyaya yeutungamiri. Zvinonzi vaMudziri havana kupiwa mukana wekutaura kumusangano weMDC Alliance wakaitwa nezuro kumasvingo, kunyange hazvo vamwe vari kuti vakashayiswa mukana wekutaura nekuda kwemvura yakanaya. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera zvichitevera musangano wakaitwa weMDC Alliance nezuro.
Tsvangirai kakata bhanderiro, tsvangirai iwe, tsvangirai iwe.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemubatanidzwa weMDC Alliance muMamutse Stadium kumasvingo, vari kumirira vatsvangirai mubatanidzwa uyu vaChamisa vakaudza zviuru nezviuru zvevatsigiri vavo kuti vachaedza kugadzirisa makakatano ari mumubatanidzwa wavo svondo rino.
Musatambura nenyaya yekuti kwanzi bato ringaita dambudziko. Hazvirevi kuti kana musoro ukatema mutumbi wafa. Kuvakuru uku kunogona kungoita kusanzwisisana mbijani. Asi zivai kuti panofambwa pese panoita zvakadaro. Inyaya yakataura kuti vhiki iri kuuya inoyi toda kupedza nyaya dzose dzewewe kumusoro. Tova nechinhu chimwe chete, kana paita anenge aramba kunzwisisa tinomudzidzisa madzidzisiro edu eshanduko ekuti ngatibatanei pamwe chete tese titarisane nezanupiefu yaperai. Nokutendai, haisi nyore kuti mvura ichinaya kudai murakidza rudo rwakadai.
Vamwe vatsigiri vebato iri vari kutyira kuti rinogona kutsemuka nepakati kana vatungamiriri ava vakasaita mubatira pamwe. Vachitaurawo pamusangano uyu, mutevedzeri wasadyara weMDCT vaMorgan Komichi vakatsiura vatungamiri vari kunetsana kuti vataurane vapedze nyaya yavo svondo rino risati rapera. VaKomichi vanoti kurisana uku kunorwadza vatsigiri vakawanda munyika avo vakamirira shanduko.
I am instructing leadership of MDCT to come to sense, to compromise, to resolve the problem as a matter of fact within a week's time. We cannot continue to sacrifice our hope yevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kuda kuenderera mberi. Vana veZimbabwe vakuda kusununguka. Vana veZimbabwe vanoda unity. Vana veZimbabwe vanoda kudya munangagwa nezano yake. Vana veZimbabwe vanoda mabasa. Vana veZimbabwe vanoda kugara zvakanaka. Vanoda zvipatara. Vanoda zvikoro. Havadi kunzwa kutukana kwenyu.
Vachitaura pamusangano mumwewo, mutungamiriri wePDP vari nhengo yeMDC Alliance vatendai biti vakanyambira vanhu kuti vabatane vavhotere mubatanidzo wavo kunyange ZANUPF ikaita mhirizhonga.
Gore riri hama dzinodikana, we are finishing what we started. Gore rino tiri kupedza hondo yatakatanga muna 99 tichifoma musangano wedu. Istrago ine makuwa hama dzinodikana, vana Isaac Matongo vanobva Marupike havapo pano nhasi. Vana Chiminya anobva Machirimanzumu haapo pano nhasi. Tine makuwa. So in 2018 we are saying we are finishing what we started.
Mutungamiriri weMDC vaWashume Ncube vakatsinhirawo vabiti vachiti gore rino vanhu veZimbabwe vanofanira kubuda mukutambura kwavari kuita nekuda kweutongi hweZANUPF. Vamwe vatungamiri vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaJacob Ngarebvume veTransform Zimbabwe, vaagri pamutambara veZimbabwe People First. Vamudzuri vainge varipo asi havana kuwana mukana wokutaura sezvo musangano wakazovhiringwa nemvura yakanaya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Kandi Maramba.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeo Mavhinga vari kuyambira bato reMDCT kuti rigadzirise makakatanwa arakatarisana navo nekukasika.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tinoromba vateereri, iye zvino tokupai hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navaDeo Mavhinga pamusoro pemakakatanwa ari mubato reMDCT.
Pamaonero angu, chakakosha zvikurukuru ndechekuti utungamiri weMDC ugadzirise nyaya hombe iri mumusha mavo yekuti mukuru webato vatsvangirai vanorwara vari muchipatara kuno kuSouth Africa. Zvino poitwa sei? Ngapaitwe nhaurirano dzakanaka dzerunyararo dzisina mhirizhonga uyezve dzinofambidzana nedonzvo remusangano weMDC wekuti musangano wekutonga kwechichetere kusina mhirizhonga. Tinokurudzira kuti vatungamiri vachamisa, vamudzuri namai Tokozani Kupe nanavamonzora vabatane vagare pasi vagadzirise kuti wara kuenda mberi ngeripi. Panodiwa here musangano weNational Council uyezve panodiwa here kana kuti Special Congress yemusangano kuti pagadziriswe nyaya iyi pasina mhirizhonga?
Vachamisa pakataurira vatsigiri vavo kuti vasatya uye kuti nyaya iyi ichagadziriswa mazuva mashomanana anotevera. Munofungei nazvo?
Zvatinokurudzira ndezvekuti hongu shoko ravachamisa rakanaka rekuti nyaya ichagadzirwa mumazuva mashoma anotevera, asi zvatinokurudzira isu tichiongorora tiri kunze ndezvekuti kugadziriswa uku ngakuitwe negwara rinoremekedza kodzero dzevanhu vese uyezve gwara rinotevedzera bumbiro remusangano weMDC uyezve gwara rinoita kuti munhu wese awane bandiko kana chekuita nezvinenge zvichiitwa. Kureva kuti hatikurudziri kuti vachamisa vaite zvavo vega vaine chikwata chavo chinenge chichivatsigira vachisiya kurutivi amai Kupe navamudzuri navamonzora nevamwe. Dai zvaibvira paigona kuti pawanike munhu anoremekedzwa angave wekereke kana vamwe vekuzorwe Council of Churches anotungamira oyananisa vanhu ava voonesana kuti bumbiro remutemo reMDC rinoti kudii, voona matanho avangatora vari pamwe chete kuti vaite chimwe chinhu chinosanganisira zvichida sarudzo dzinoitwa kuSpecial Congress.
Kana vakuru vakuru veMDC Alliance vakasvika pamuri nhasi vakati vaMavhinga toita sei, mungavaudza kuti chii?
Ndinovataurira kuti tsigirai MDC yavatsvangirai kuti iwane utungamiri hwakanaka iko zvino nekukurumidza. Kureva kuti vatsigirei vaende kusarudzo dzeSpecial Congress kana zvirizvo zvinotaurwa nebumbiro remutemo reMDCT. Kana mabva ikoko vanhu vese vobatana vachitsigira mutungamiri anenge asarudzwa zvichibuda muhwaro weMDC huripo. Ngatiregei kumhanya nemazita tichiti ndiani anofarirwa nevanhu zvisina kubuda musarudzo, zvisina kubuda muzvakatarwa nebumbiro remutemo reMDC.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chitsuwa chiri mugungwa rePacific cheTonga chiri mugadziriro yekutyira njodzi apo chakatarisana nedutu mupengo Cyclone Gita. Dutu mupengo iri pari zvino riri pachinhano chechina kana kuti kari kucategory 4 uye vanoona nezvemamiriro ekunze vari kutarisira kuti rinogona kukura kuenda pacategory 5 panguva yarinosvika muTonga. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo urongwa hwamirirwa kwenguva ndefu hwekugadzirisa zvivakwa zvenyika iyi zviri kuparara. Urongwa uhwu hunotarisirwa kushandura mari inoita mabhiriyoni mazana maviri yehurumende kuve $1.5 trillion yemari yebudiriro yekugadzirisa migwagwa yeAmerica pamwe nemabhiriji, njanji nezvimwe zvivakwa. Utungamiri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association uri kutarisirwa kusangana nemusi wechitatu svondo rino kuti uone kuti zvivimbiso zvakapiwa kunhengo dzaro nebato reZANU-PF gore rapera pavakabatsira mukubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe zvadzadziswa here. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vanoti chikuru chavachazeya pamusangano uyu inyaya yekuti vakarwa hondo vapindewo mumakwikwi ezvigaro zvichakwikwidzwa musarudzo dzegore rino sezvavakavimbiswa. Asi zvinonzi patove nekunyunyuta nechakare kubva kune mamwe mapoka evakarwa hondo avo vari kufunga kuti vari kusiyiwa mukugoverwa kwezvigaro muhurumende. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMahia pamusoro penyaya iyi.
Nengo dzevarwiri vorusununguko dziri kufara zvikuru nezvakataurwa kuti nezvakamisikidzwa neCentral Committee payakasangana patakadzinga vamugaba apa ichiti varwiri vorusununguko vanofanira kuchiiswawo muzvinzvimbo zvepamusoro mugovernment nemuparty kureva izvozvo pamaelections anouya. Musangano unoratidza kufara kana maovetenzi akanga amira ari maMP womavari kuenda umu. Chimwe chimiso chiripo ndechekuti zvinyorwa zvemuconstitution zvinotaura kuti ma veterans are the bedrock of the party upon which ZANU-PF is built and which will continue ichibudirira ichienda mberi yakadaro. Saka nemusi wechitatu tiri kuungana tikugara pasi kuti tisimudzire nyaya iyoyi mukunzwa vato vaakutozikanwa kare kana kuti nevachazozikanwa kuti tionewo kuti varwiri vorusununguko vari kumira mumaconstituency umu vanenge vari vangani. Nesuwo tichizokwanisa kutsvagawo mazano takaungana kuti nzira yatingaiti ndeyei. Asi dambudziko guru ratinaro ratiri kufunga kuti kana muriko kuAmerica vamakwini vanogona kutitsigirawo isusu, vanogona kutipawo mari yokuti tizokwanisawo kutenga mabhanzi sitengera vanhu hwahwa zvinoita vamwe. Izvozvoizvo munenge maita zvakanaka vanaka ndemiri ikoko.
Asika vaMahia, munenge muchitarisirwawo kuti nhengo dzenyu idzo dzinge dzichipinda nemuurongwa hwemaprimary elections mubato ramunee muchimirira, munee makamira sei ipapo?
Zviya handiti munoziva kuti patakangokurira vamugabe takavadzinga tachivadzinga muZANU-PF yedu isusu kureva kuti tachiziva kuti ndeyedu. Saka isusu tinenge takamirira musangano wedu now that vamugabe nekabhao yavo yeG40 hapachisina aripo ya ZANU-PF yedu isusu. Saka tinenge takamirira takadaro.
Taimbonzwawo kuti panenge pasina kudyidzana zvakanaka kana kuti panenge pasina kuwirirana nemabatirwo amunofunga kuti ari kuitwa vakarwa hondo yerusununguko ivava neutungamiri muZANU-PF panyaya yezvigaro, zvakamira sei?
Apa ndipo patiri kuchizoona, nekuti kana munhu ainge ataura tisati tasvika pakuitika kwezvinhu chaiko chaiko practically anenge achitaura maonero aanoita, ende semunhu anogona kunge ari right anogona kunge ari wrong. But after tasvika apa ndipo panotitaurira kuti ichokwadi kuti hatisi kubatwa zvakanaka, ichokwadi kuti panyaya dzezvigaro tiri kubatwa zvakanaka kana kuti hatisi kubatwa zvakanaka. Asi zvatinoziva zviripo ndezvekuti munyaya dzezvekubatwa kwemaOZNs welfare yavo nezvakamisikidzwa nemitemo yemunyika munomu. Ndozvatiri kuti isusu hurumende ngaizviite sezvazvakango zvangotendwa kana zviri mumitemo, asi pazvigara apa tinotozozviona tasvika apa because zvasati zvamboitwa. Asi pakataurwa necentral committee, pakataurwa neconstitution of Zimbabwe, pakataurwa nepreamble yeconstitution yeparty, inini inoratidza kuti dai zvaiitwa zvapa kuitwa kwazva, dai zvainge zvichiitwa hapana chataifanira kukomplaina. Asi kana zvisina kuitwa, indava yevanoita vanoimplementa vanonge vakuratidza kusada maOZN. Izvozvo tiri kuzvitarisa nemaziso matsvuku uye takachenjera chaizvo, takasvinura.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUnited Kingdom zviri pasi pesangano reZimbabwe Vigil zvinoti zvave kuronga kuendesa gwaro renyunyuto kuhurumende yeBritain zvichida kuti imire kukomborera kudzoka kweZimbabwe musangano reCommonwealth sezvo zvisiri kuona mutsauko pakati pehurumende yava Emmerson Mnangagwa neyaivepo yava Robert Mugabe. Mumwe wevanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Vigil vafungai Mabhunu vanoti Zimbabwe haifanirwe kubvumidzwa kudzoka mubatanidzwa uyu kusvika bato reZANU-PF rabata nyaya yegukura hundi zvinogutsa. VaMabhunu vanoti kungokumbira ruregerero chaiko kunobatsira kuvhara maronda akavhurwa nenyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura zvavari kunyunyuta nazvo.
Takaona zveCommonwealth apa vakaenda kuZimbabwe vaikutaura kadano tatoda kuti Zimbabwe manje ichiita kuti apply kuti vadzorerwe muCommonwealth. Saka isi tiri kuti no, vanhu ava havangangodzorewa because taona kuti vatiri kungoita zvaiitika nezano. Ende isusu papetition yedu tiri kutaura kuti vaMnangagwa panyaya yekukura hundi yakaitika kuMatebeleland havasi munhu ari kuda kubvuma ende havasi munhu ari kuda kana kuti kukumbira ruregerero nezvakaitikazvo. Ende ivo vari kuda kungoita iyo reconciliation commission yavo isina truth. Saka isi ndo zvatiri kunyunyuta nazvo. Ende isusu tiri kunyunyuta kuti veUK ava kana vachida kuti Zimbabwe idzokere ngavavataurire kuti no, vanhu muZimbabwe chavari kuda vari kuda mafree and fair elections. Maelections asina chitsotsi, maelections asina kutyidzirana kunoitwa nevanhu veZANU-PF zvakanga vachingoita makore ese.
Asi kava Mabhunu, pane urongwa hunototeverwa kuti Zimbabwe inge ichidzoserwa muCommonwealth. Izvi zvose harisati zvaitika, mave kutanga kunyunyuta.
Kunyunyuta zvakakanakira ndezvekuti sezvo munongoziva kaZANU-PF vari kungotaura inonzi talk to talk muchirungu ya havana kana chavari kuita. Isi zvatiri kutaura ndezvekuti hapana chachinja. Ndo zvatiri kuedza kuti titaurire veUnited Kingdom kuti havana havana chachinja. Kana vari kuti vane chachinja ngavaise mareforms atiri kutaura. Zvese zviri kutaurwa zviri kutaura chete. Vanhu veZANU-PF hatina kutanga kuvaziya nhasi. For the past 37 years ndo vanhu vanga vachidzvanyirira, vanhu vanga vachishungurudzwa. Saka ndo zvatiri kutaura kuti hapana chachinja. Kana vakuda kuona kuti pane chachinja ngavatange kane kutaura kuti hano zvatakaita gukura hundi tinokumbirawo ruregerero. Havasi kuda kutombokumbira. Chii zvatiri kudzimana ndezvekuti ngavatange nekukumbira ruregerero.
Totarisawo kuti ivo vaMnangagwa vari kutarisirwa mangwanani ano kunge vachisimuka vachienda kuBotswana. Munotii nerwendo irworwo?
Ndo zvatanga tichitaura kaizvi kuti hapana chachinja. Enezvi mukada kunyatsoti muzvibvunze kuti vari kuenda kuBotswana kunoti zviro zvavari kuendera kuBotswana zvinotibatsirei isu muZimbabwe. Enezvi tine maproblem akawandisa ekuti mari yetrip pamwe inokwanisa kutenga mishonga mumahospitari amuZimbabwe inokwanisa kubatsira ava vari kushupika muZimbabwe. Ndo zvatanga kutigara titaura kaenezvi tiri kunzwa kunzi vari kutumira ndege inoendesa vaMugabe, ndege hombe inoenda isina vanhu kuSingapore kunotora vaMugabe. Imari kaete iyoyi tiri kuti muZimbabwe hatina mari.
Iyo petition yamakanyora iyi mati maisvitsa here kuhurumende yeBritain?
Petition zvatinoita sine zvekuti tinotanga kukorekta anonzi masignature, vanhu vanotanga kutsigira zvatiikuta zvavanosaina. Kana takorekta masignature akati kuti tichazokuudzai kana musi watinenge tichiendesa kuUK government neyatinenge tichiendesa kuna Harriet Baldwin. Tinotanga takorekta masignature, vanhu vanouya vachisaina vachitaura kuti vari kuwirirana nezvatiri kutaura izvi. Kana takorekta masignatures anoita 100,000 150,000 tenge taakuendesa. Ende tichakuudzai kuti taakuendesa petition.
Avanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Vigil vafungai mabhunu vari parunare kuBritain neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe iri mugwara rakanaka maererano nekuvandudza nyaya dzezvemari uye zveupfumi hwenyika. Izvo zvinotevera vanhu vazhinji vekunze vanonzi varatidza chido chekuita zvemabhizimusi muZimbabwe mushure mekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kunyika dzakawanda vachikoka vekune dzimwe nyika kuti vazoita mabhizimusi muZimbabwe. Tanonoka Hwande weStudio 7 abata mukuru weAfrican Organization for Standardization Dr. Eve Gadzikwa kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pemaitiro ehurumende munyaya dzezveupfumi.
Tiri kuona kuti pane zvinhano zvakawanda zvavari kutora kupedza kusimudzira nyika yedu. Chekutanga, takaona kuti kuya kwavakaita pane anonzi Investment Guidelines and Opportunities for Zimbabwe akalonchwa mavhiki akapfuura. Anoiwo maguidelines ari kupa mainvestors a picture of zviri kuitika muno muZimbabwe nemaopportunities aripo. Ngangoti maguidelines iwayo ari kuenergy, ari kuinfrastructure, kumining sector. Zvinhu zvakanaka chaizvo nekuti makore akapfuura ayo tatingamboona mainvestors achinyanya kuya kuZimbabwe. Asi iko zvinezvi tiri kuona kuti mainvestors akuchitanga kuya pamusana pemaguidelines iwayo akalonchwa. Pamusoro paizvozvo zvekare takaona kuti kuya kwakaita new administration indigenization law yanga ichinetsa I can say it's virtually been repealed.
Mataura pamusoro peinvestment guidelines nemonetary policy yakabudiswa navamangudya zvondorapera. Imwe nyaya yavakataura mugwaro iri ndiyokushaya kwake mari muZimbabwe. Tanzwa vachamisa veMDCT vachiti kana bato ravo rikapinda mukutonga vanogona kupedzisa nyaya yemari iyi zvachose muvhiki mbiri chete. Zvinokwanisika here kuitika izvi?
Ndakatarisa mamiriro akaita zvino nemaonero angu inini ndikufana sekuti hongu mari ichiri kunetsa ichokwadi. Hongu haisati yakuwanika mari ichiri kunetsa zvikuru, asi pane zvatiri kuona isusu on the ground tiri kuona kuti Zimbabwe iri kuenda ichichinja pamusana pekuti mamajors avari kuita panika. Kana makatarisa kumonetary policy yakaanaunswa, takaona kuti kumonetary policy vari kukurudzira kushandiswa kwecashless electronic banking, kureva kuti hongu mari inganetsa zvayo asi kwaane mapoint of sale machines and vari kutotargeta kuti I'm sure by the end of the first quarter tinenge taane over kuma 100,000 mapoint of sales anenge aripo, zvichireva kuti vanhu vakukwanisa kutransacta pasina mashandiso emari. Saka hongu vanhu vakataura zvavo zvakawanda.
Sokuona kwenyu mungati Zimbabwe iri mugwara rakanaka here?
So far we're going the right direction. Ndofunga takasapota maefforts iwayo ari kuitwa nehurumende, zviri zvinhu zvakanaka. I think pavanenge vachizoita review yavo pa 100 day, I think the first 100 day ichapera musi wa10 April, tinenge tichizoita review kuti tione kuti zvinhu zvacho zviri kufamba negwara here.
Vanga vari mukuru weAfrican Organization for Standardization Dr. Eve Gadzikwa vari parunare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Zvengo yedu yepera ragai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka nhasi vakananga kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaIan Khama. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika yoyambira bato reMDCT kuti rigadzirise makakatanwa eutungamiri nekukasika. utungamiri wesangano rwakarwa hondo rusununguko wotarisirwa kusangana nemusi wechitatu svondo rino kuti vazeye nenyaya yesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoremba kuti muchange minesu zvakare manera anhasi na 7 PM. Anokuonekaya nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Praxidus Jeremiah.